kuenda kukoti kwatakaita tichitanga nepresidential petition yapresident Tsvangirai nemapetition akawanda achafailiwa eNational Assembly candidates mulower house of parliament tichatipa mukana wokuti tiwaridze umbowo pamatare edzimhosva umbowo huchataridza izvo pasina kana nedoubt yose kuti election yakabigwa sei pane zvinhu zvakaita fanika kumaruwa uko isu tine umbowo hwakawanda sokutaura kwandaita zvichataridza kuti vanhu vamwe vanotaura kuti vamwe vachitidzirwa nematraditional leaders masabhuku madzishe masadunhu vamwewo vainzi iwe unosvika papolling station woti iwe ina handikwanisi kunyora kuno mumwe imwe yandawana yekugokwe uko yokunzi munhu anoona akanzi ichi ndiri bofu handioni nezvimwe zvakaita saizvozvo zviya zvokuti zviri pachena zvinotaridza izvo kuti munhu haungazonzi wavhota zviri pachena kana muchirungu chatingati zviri free and fair iwe wanzinda unoti uri chimumumu kana kuti haoni
vavhavha pindai tinzwe muri kuona zvichibatsira here zvekuenda kumatarisha
chekutanga ndinoda kuti ikodzero yebato reMDC kuti vaende kumatare edzimhosva vakwanise kunzwisisa kuti chii chinenge chakaitika asi ndinofanirwa kutarisa kuti pavakapinda musarudzo iyi vakapinda musarudzo vachinyatsoziva mamiriro anga akaita kunze vakapinda musarudzo vachiziva mamiriro anga akaita voters row vakapinda musarudzo vachizivazve zvaiitika even kumedia asi zvakadaro vakapinda musarudzo iyi vachifungidzira ende vanga vaine tariro yekuti vachahwinha sarudzo idzi danho ravatora rekuenda kumatare edzimhosva handioni richivabatsira zvakanyanya nekuti tikatarisa matare edu edzimhosva kubva pane dzimwe nyaya dzakaendeswa kumatare dzakafana nedzakaendeswa neNCA muna February gore rino pavaikumbira kuti mazuva ekuti referendum ito awedzerwe takaona dare redzimhosva iri repamusoro rehigh court nerepamusoro racho neresupreme court richirasira nyaya idzi kunze asi chero hazvo nyaya idzi dzanga dzine uremu hwakanyanya
pindai tinzwe vagutu
zviri kutaura munin'ina wangu Blessing ndiri kuzvihwa asi ndinongopokana naye paduku duku ndiri kuti isu tichienda kumatare hatisi kuenda kumatare tichiti tinonohwina kana tinonoruza ndofunga ndatanga chitaura ini ndichiti kuenda kumatare edzimhosva zvinotipa mukana wokuwaridza umbowo hwese hwatakaunganidza hwatiinahwo hunotaridza kuti election yomusi wa31 July gore rinoiyi yakapirwa sei kubva kuvanhu nezanu pf
vavhavha kunze kwekuenda kumatare chii chimwe chingaitwa
chandingakurudzira vagutu nebato ravo reMDC nderekuti dai vachidzokera kuvanhu vakavavhotera vanyatsokuvatsanangudzira zvinova izvo zvavanofungira kuti zvinongave zvakafamba musarudzo nekuti tikatarisa nguva iri kupera apa tine imwe election yatinenge takatarisa naye muna 2018 zvavari kutaura veMDC hazisi zvinhu zvitsva zvatati taona zvichiitwa pasarudzo dzemuzimbabwe tikatarira election ya2000 election ya2002 yapresidential election ya2005 neelection ya2008 panga pane zvinhu zvakawanda zvanga zvisina kugadziriswa zvakanaka asi MDC yanga ichingopinda musarudzo idzi zviro zvakadaro saka handioni kuti papane chekuti vaizofungira kuti pachaitika masaramusi
vagutu tiri kunzwa kuti mapato anenge aida kupikisa zvabuda musarudzo anenge aine mazuva 14 kana kuti 14 days inguva inonyatsokwana here
tangoti inguva pfupi asi mutemo uyu unoitirwa kuti nyaya dzemaelection petitions dziitwe nekukasika dziteere nokuti itori amendment yakaitwa pariino papari zvino nokuti tikada kuongorora zvaiitwa kare tine mamwe mapetition aikwanisa kupedza makore mamwe akapedza makore mashanu mamwe makore matanhatu mamwe makore manomwe asati apera saka pakaonekwa kunzi mutemo ngaugadziriswe kuitira kuti kana petition yapinda mukoti yoitwa nechimbi chimbi